Vashitawa Nasku Mangura, Pakushanya Kumuzuna, Mtungamiri Wenyika, Amai Oxidia Mnangagwa, Mukuru Mubazi Rezveutano Munyika, Va George Madzima, Vati Zimbabwe, imwe yenyika gumi dziri pamusoro nekuda kwevanhu vakawanda vanorwara nezvirwere zvemagomarara. Vamadzima vati madzimai anodarika zviuru zviviri ari kufa pagore nechirwere chegomarara rechibereko.
Zimbabwe imwe yenyika 10 dzime yatinoti high burden yematenda, asi sezvatenda zvatinonyanya kufamba nayo nokuti ndo iri kunyanya kuuraya vanhu vakawanda pagore muno muzimbabwe. Tinoita paaraund 2000 madzimai ari kufa nenyaya yezvatenda, asi process tenda yakakosha zvakare.
Vamadzima vati vanotenda kuti uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere chegomarara huchadzikira sezvo vezvematongerwo enyika vapindira mukurwisa zvirwere zvemagomarara.
Endi zvinotozikanwa kubva kumaresearch kuti you need, you know, the political leadership at the highest level kuti mamessage asvike kuvanhu. Saka isusu sekumizozoti basa redu riri kubva raita nyoresa izvi nokuti tawana commitment from the highest office yemunonyika.
Vachitaura pachiitiko ichi, amai Munangagwa vachiovanzwa kuti mumhangura mune vanhu vakawandisa vari kurwara nezvirwere zvepabonde, vakakurudzira vanhu kuti vanorapwa.
Asi tiri kuwana pachine huwandu hwezvinonzi maSTI, zvirwere zviya zvinozokonzeresa zvakare kunyaya dzinoenda kuHIV. Ukaona waita inonzi siki, ndofunga ndorwara zvichi siki nai. Haikona kugara nesiki yako, enda inotariswa siki iyoyo, vanobva vakuudza idokita Goshoni vari panapa. Pachipatara paanokuudza kuti ndamunotora. Wamakaita naye zvinhu zvacho.
Kunyange hazvo amai Munangagwa vanga vafambira nyaya dzezveutano vasi kusangana nematambudziko ekushayikwa kwezvekudya uye kushomeka kwezvikoro zvepasi kana kuti primary.
Mangura ineyi ndokekutanga kunzwa nyaya dzekuti chikafu chaisa chishoma. Imi kuno muri varimi ndimune matura anozara, asi onai mamiriro akaita kunze kwedu pasi rose.
Chiremba mukuru wepachipatara chemhangura icho chinotungamirirwa nekereke yeZimbabwe Christian Church, Dr. Henry Goshim, vabvuma kuti zvirwere zvepabonde zvakawandisa mumhangura.
Kwa lakawanda mune leto kwezizi ya kadi kwa mining institutions kombo ni upinyo mkombo nwanita lakawanda kwa hizo so kuno kundu kutuwa kinezo.
Madzimai anodarika mazana maviri aongororwa chirwere chegomarara repamuromo wechibereko uye vamwe vapiwa mapiritsi ekuronga mhuri. Ndakamirira Studio 7 kumhangura, ndini Arthur Chigoriwa.